gore rino dingindira redu rinotiro Live Waging Natural Resources for Economic Transformation. Zvichireva kuti tiri kutarisa nyaya yezvicherwa nezvimwewo zvakadaro daro zvatinotima natural resources zviwanikwa zvemunyika kuti zvingabatsira sei kuti nyika dzibudirire. Nekuti tikatarisa iye zvino pakati penyika 14 dzinonzi dzodoma members emefmi, kune nyika dzakaita seUganda neTanzania dzinonzi idzo iye zvino dzakawana gas munyika mavo. Saka ndokwatiri kutarisa kuti ko kana nyika dzedu dzine zvicherwa nezviwanikwa zvakawanda kudai izvi, sei tichingoramba tiri varombo? Tingazvigadzirise sei kuti nyika dzakaita sana Mozambique, Tanzania neKenya neUganda vane oil mega, Zimbabwe nemadiamonds negoridhe nezvimwe zvakangowanda-wanda kudaro, tingabuda sei muutapo hwekuita varombo tichitarisa kuti zvichiwanikwa izvozvi mari dzacho dzinofanira kuchengetedzwa sei, dzinofanira kushandiswa sei?
Ndianani vakamirira Zimbabwe pamusangano uyu?
Zimbabwe yakamiririrwa iyo nevakuru vakuru vanoona nezvebazi remari vaHonorable Patrick Chinamasa, kozoitawo governor vereserve bank Dr. Mangunjira, kozoitawo zvakare Mr. Willard Manungo vanova iyo munyori mukuru kuministry yefinance. Tina zvakare Dr. Sibanda vanoiva iwo munyori mukuru kuministry jaiya inonzi macroeconomic planning and investment promotion. Kunozoitawo futi mamwe madirectors vekureserve bank of Zimbabwe variko futi vari pano.
Pane zvingadzidzwe nenyika yeZimbabwe here pane zvamataura izvi zvamuri kufambisa nhasi sedingindira remusangano wenyu, makatarisa dzimwe nyika dziri pamusangano uyu?
Zvakawanda zvinodzidzwa nekuti vanhu vari kuuya kuzotaura pamusangano unoyu inyanzvi dzepamusoro-soro. Tine vanhu vakaitawo saiwo Miss Arumna Otie vanova ivo treasurer and vice president weWorld Bank, munhukadzi achangopindawo pachinzvimbo ichochi, ende vari kutaura ivo nenyaya yekuti utungamiri hunobatsira sei, hunofanirwa kuitwa sei kuti manatural resources aya upfumu uyu zvicherwa zvive zvinopa pundutso kuupenyu hwevanhu. Kwozoitwawo zvakare vamwe vekuWorld Bank vari kutarisawo kuti tingachinja sei mabatiro nemashandisirwo atinoita mari. Zimbabwe sekubvira kwenyu yakaita iyo bumbiro rekuti kunofanira kunge kuine chinonzi Sovereign Wealth Fund, zvinoreva kuti kunofanira kunge kuine chimwe chikamu chinobva mumari inenge yashandiswa pazvicherwa zvatinowana kana zviwanikwa. Inofanira kuenda muhomwe iyoyo, haikona kuti ive mari yekuti kana muchinge machera mubva mangodya kudya mbeu. Apa tiri kuda kuti mbeu iende mudura igozodyarwa kuitira kuti vemangwana vadiki vari kukura vagowanawo chavanobatawo. Nekuti manatural resources aya zviwanikwa izvi zvinopera, zvinosvika pakupera. Mukatarisa zvakaita nyika yakaita seNorway, Norway ndokumwe kwatinodzidza zvakawanda. Takatomboenda ikoko nevakuru vakuru veMinistry of Finance nevekureserve bank kuti vanodzidza kuti Norway iri kutoziya kuti oil negasi zvavainazvo zvichapera, ende kuma1950s vanga variwo varombo vekupedzisira pasi pano. Asi iye zvino vanotarisirwa kunzi vari patop 5 yenyika dzine mari yakawanda, the richest countries in the world. Saka Zimbabwe nemamiriro akaita kunze nemamiriro akaita zvinhu zvedu, tinogona kushandisa mari inowanikwa kuzvicherwa izvi kuti tive tinowana pundutso kuti tibve muutapo hwekuva vanhu vanotarisirwa pasi kunzi tiri varombo tiri kutambura.